tichinotityisei kana tichinzwa kwa manhamba akadero tichiona zvakare kuti manhamba evanhu vari kubatwa necovid-19 ari kukwira chatoda kunyanya kuziva ndechekuti vanhu ava vari kurwara here kana kuti vanhu ava vangobatwa paroutine screening nokuti zvinotisivya nei handifungi kuti pane routine screening yatatamboita in the community any community at large saka kana tiri kuita routine screening kuvana vechikoro toenzanisa mafiga neevanhu vari kutorwara kare vari kubatwa nokuti varwara zvinoti ipei efalse impression asi tatingangokurudzira hurumende ende yekuti ngatisimbisei matanho okudzivirira covid-19 muzvikoro vakatovhura kare against advice yemateachers union and so forth kuti even pakati pavana vechikoro pasawana unobatwa nechirwere ichi nokuti panozowana umwe unorwarisa agofa zvigoita tarnish our image senyika
asi mubereki akanzwa kuti mwana wake abatwa aine covid-19 kuchikoro kunyange iri routine testing yamuri kutaura iyoyo hazviiti here kuti pave nekutyirwa kweupenyu hwemwana ipapo
kana munhu atoera uzwa kunzi une covid-19 zvinorovesa hana nyange anga asina chaari kunzwa anototanga kunzwa something changa chisipo saka zvinorovesa hana dzevabereki zvinorovesa hana dzevana vechikoro saka panofanira kuwanikwa pave nenzira dzokukansela vanhu vacho vanenge vanzi necovid-19 nekunzwisisa kuti vari kurwara here tozavabereki the correct picture kwete kusiya vabereki vari murima vasingazivi kuti mwana wawanzi akabatwa covid-19 ari kurwara here kana kuti haasi kurwara kunzi haaoneki vabereki vangogara murima kunzi hakuna visitation kunoko
tanzwawo bazi reutano riri kutaura kuti riri kutora matanho akasiyana-siyana ekudzivirira kupararira kwedenda iro remuzvikoro munoona zvese izvo zvichibudirira here kana kuti anogona kunge angori mashoko chete
matanho chaiva vari kutora hapana nokuti vagara vachikundikana even in the normal ordinary community zvinhu zvese zvoda mari kaizvi zvino kana vasina mari yavari kuisa panzvimbo tichingonzwa maticha achichema-chema kuti hakuna sanitizer hakuna protective equipment hakuna chii mamatanho avanotaura vanozoagona sei vasingagone zvinhu zviri basic inyaya yekungoti vanhu isu pachedu ngatizvidzivirirei ngatitorei nyaya tii musimaoko yedu tozvidzivirira tega vana vechikoro ngavazvidzivirire vega they are on their own hapana anovabetsera
iko kuwanikwa kuri kuitwa vana vechikoro vaine covid-19 Dr. Madzorera hakusvitse here pakuti zvikoro zvimbovharwa zvakare kuitira kudzivirira kupararira ikoko
zvokuti covid-19 ichapararira muzvikoro takagara tazvitaura kare nokuti vana vadiki vanotamba hamungavaudzi zvemasking nezvesocial distancing vana vadiki vanotamba vachiumburudzana pasi vachirumana saka takagara tazviziva saka hurumende ngaive prepared to deal nemaeffects okuvhura zvikoro kuvhara zvikoro vanogona kuvhara but nyaya yekuti vhurei inoita kunge vanhu vasingagone kupredicta ramangwana vachishandisa unyanzvi huripo zvinosoresa saka ngavaone kuti vakwanisa kukipa zvikoro zvakavhurwa voisa manecessary resources muzvikoro kuti vana vasarambe vachiparadzirana covid-19 handizivi kuti vanozviita sei because kana ari mabhodha ndozva kuti even maboarding facilities acho ari limited saka ngavaone zvavangaite